Chimbom tauro, my guru avanzi vituku. Papa wani kuma wopo. Ikati daimam bata chakanaka. Nasinziru mbangona uta chakanaka. Chazo ita sei pasataka. Imima imbom potsera zumataka. Elenti hama vatikani, hama vatikani. Kupa makawa mwana wenyu sa chechani. Hana shukuru pati anima patani. Haya na ihulenge nendi yo slow plan. Nakumbira mumbate zezwa mnongo ita wangwe. Nakumbira mwekelero ama vatikani msarangwe. Nakumbira mumbate zezwa mnongo ita wangwe. Nakumbira mwekelero ama vatikani msarangwe. Moto akafirwa, akafirwa, zvinhu zvese akapirwa, mubako akafarirwa, akakirwa, mweya mutsvenedzika ungatangirwa. You were supposed to fight for him, but in my peace and esteem, muchiti ari pamoyo ndikim, nasi yakura ratova chipim, asi, ndokumbira mumbatete zvamunokuita hangwe, ndakumbira rurekero, amavadi kadi msarangwe. Nakumbira mumbatete zvamunokuita hangwe. Nakumbira rurekerero amavadi kadi msarangwe. Mandarangwe ungandi tugandi tsangwe. Wanyume rimwe rume rino kwamaturu. Akazi muru imburu maikoro vane uturu. Wanyume rino kwamaturu. Monyari zina mazuru. Masaisa mandipa uturu. Saka ndakudutsira petu ro ugara pasturu. Tachangwa nemadate guru. Tachangwa nemari nguva. Tata yabuda zuva. Yakwana yangu nguva. Naingara ndichingo chema. Usindaibatwa munapa. Unge mate nchishipa. Nichigara nchikwepa. Anareka chingorepa. Chingonziya baba nyepa. Tikatauya tobvatango tepa. Ndakatosvika unge ipa. Ndakasiyana vatsipa. Mwari vandipa simba. Ndikaimba vanhu vanotamba. Ndaingoshaiswa chinjewe chamba. Vati ndirikuvaita manamba. Nakumbira mumbatete zvamunokuita hangwe.